kunyuta chikepe Yesu arimo kana Yesu ati uyatibira mbiri kwerwizi hashikone hashingaite kunyuta chikepe Yesu arimo ringa sate na noe kunyuta chikepe Yesu arimo hashikone hashingaite
never wins, and a winner never